A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk this Thursday, January the 27th, 2022. I am your host, Sithandile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and today, Marvelous, will be looking at a variety of issues, including political developments in Zimbabwe. But before we do so, a quick look at the COVID-19 statistics, with the government saying that the COVID-19 infections are decreasing. And so far, up to date, Zimbabwe had more than 228,000 confirmed cases, which include recoveries and some deaths there. We have more than 215,000 recoveries and more than 5,000 deaths since the COVID-19 pandemic started in the year 2020 on March.
Yes, and taking a look at the current vaccination program in the country, Zimbabwe has, you know, to date vaccinated over 4 million people, although their target is to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity. So the vaccination program is still ongoing, with the government urging those that have not been vaccinated to go ahead and get vaccinated. And we've also seen city councils like in Bulawayo and also some parts of Harare going out door to door to offer vaccinations to those that have not already been vaccinated against COVID-19.
Yes, and we'll also look at the by-elections, preparations for by-elections, which are scheduled for March. We see that the nomination codes have already set, so people, political parties have registered their candidates or are expected to contest in the oncoming, you know, elections. But we have Barbara Tanyaniwa of the Women's Assembly. We can't say MDC Alliance now, it has changed to new names. And we also have Sekai Holland, former senator. So we'll be having them here explain a variety of issues. But before we go there, Marvelous, we'll have a Sunday, lezi politiki sibona ukuthi abantu abade befuna ukuncintisa bahlalile lamhla, bahlalile ke ngathi bona sebengenisile amabizo abo edanile nomination court. So kwenzakele ke lokho nake abanye abakhangelelwe kakhulu leqembu elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, leqembu elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, bakhokhelwa ke sibonile ke ebekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe besithi abasoze benelisi ukungena ngoba baphangisile basanda ukuqamuka kwelinye iqembu. Ngakho-ke abazuzange isikhathi eseneleyo sokuthi bebhalise. Kodwa singafiki kulokhu, besikhangele nje kancinyane amanombolo e-COVID-19. Siyabona uhulumende ukuthi kuze kube lamhla nje abantu basebemukele umjovo-ke we-COVID-19 bayidlula kancane izigidi-ke ezine, 4 million, badlalela khonapho. Njalo uyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobuningi babo. Kukanti kulokhu igciwane leli laqalisayo, so kulabantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ku-228,000 asebehlaselwa yileli gciwane. Kodwa hhayi, bakhona-ke abaphephayo kulo abedlula i-215,000. Kukanti abedlula-ke inkulungwane ezinhlanu, 5,000 babhubha ngenxa yaleli gciwane. Sithi nje silitshele-ke ukuthi kuhamba njani, kodwa thina namhlanje sigxile kakhulu-ke kuzona ezilazo ezepolitiki. Yebo-ke, ungasixoxela-ke, sakuchiya-ke kancinyana ezandleni zikaMarvelous.
Aiwathi nokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai nemisi yechina kudai. Tichitarisa isu zviri kuitika munyika, tichitanga nezviri kuitika pamusoro penyaya yedenda recovid-19, iro tiri kunzwa kubazi rezveutano richiti vanhu vari kubatwa necovid-19 munyika vari kuenda vachiderera zuva nezuva. Asi vachitaura zvakare kuti uwandu hwevanhu vari kuendawo vachinobayiwa nhomba dzecovid-19 vari kuda kuti utikwirei nekuti pari zvino vakwanisa ivo kubaya vanhu vanodaudzira 4 million kunyangwe vakatarisira kuti vabaye vanhu vanosvika 10 million kuitira kuti nyika isvike pavanoti ivo herd immunity. Saka pari zvino tichange zvakare tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa nhasi kuti kwanga kuine nomination court uko taona vanhu vanomirira mapato akasiyana-siyana munyika vachienda ivo kunonyoresa. Tikaona zvakare kuti panga paine mapato zvichisanganisira bato idzva rakabva kubato reMDC Alliance rakunzi iro Citizens Coalition for Change. Taonawo vamwe vachange vari kumirira bato irori vachiendawo kunonyoresa uyezve vachitaurawo zvavachange vari kuitira vanhu kana vachinge vaita sei vachinge vasarudzwa. Saka nhasi zvese zvanga zviri kuitika munyika zvichienderanawo zvakare nekuti vanga vari kupiwa mukana wekuti vaende kunonyoresa mazita avo kuti vazokwanisa kuti vachitanga kunotsvaga rutsigiro. Pane mapato akasiyana-siyana anosanganisira ZANU-PF, MDCT, MDC yavamonzora nemamwewo mapati tichisanganisira zvakare sekutaura kwataita bato idzvara takaona richiparurwa iro vhiki rino.
Siyabonga ke Marvelous. Asisamboni ke lapha unkosikazi Holland. I'm not sure whether she dropped or she's having problems. We'll try and put her back, Marvelous. If you can communicate with her. Kusenjalo ke si yes, we are excited to have you in the show. If you can introduce yourself, although you need no introduction, and tell us what how the new name for your party has been received.
Thank you so much, Standehile. Good morning, good afternoon, good evening, our viewers and listeners, wherever you are. My name is Barbara Gongwara Tanyanyua, the spokesperson of the Assembly of Women of Citizens Coalition for Change, a party led by Advocate Nelson Chamisa, a new baby that was born yesterday. Yes. What I can say, Standegre, is that the new party has been well received. It's so encouraging. We feel rejuvenated. It's like we are new creatures. Eh? You know that verse that says, the old has passed and the new has come. So this is exactly what has happened to us. It has been well received. And for your own information, it has been well received for people that were not even in our structures. You know, you go on social media, on Twitter, it's yellow all over. You go on Facebook, it's yellow. Instagram is yellow. You go TikTok, you know, everyone is talking about this party. The vendors, you know, they are selling, their bananas are selling like hotcakes because of simply the color. The mangoes, you know, they are selling like hotcakes because of the color. The color yellow, yes. Been received very, very, very well. And the citizens are very happy. You know, they are happy again. And they've got hope in that this new party is going to bring a hope, is going to bring change to Zimbabwe, because the previous party, the MDC Alliance, it was tainted. I think you know that we had so many breakaways from the original MDC. The MDC that was formed in 1999, there was the breakaway, there was an MDC 99, there was MDCT, there was MDCT Tsvangirai, MDCT Thokozani, there was MDC led by Professor Welshman Nube, there was MDC Alliance after coming together, the other parties coming together, and now we heard Douglas Mondora saying he's going to use MDC in the by-election. So we said, no, enough is enough. People have been asking us to change the name. People have been demanding to say, leave this name. It's tainted. We know our leader. We know where to vote. we will never get confused. And, you know, the citizens have just proved us wrong to say we were wrong and they were right. Because we can see everyone, you know. I was even talking to my friend who is in Mount Daru in Kelumati, Sandehili, and she sent me a picture, a video, you know, this yellow video talking about yellow things. And then I asked her, do you know about this this party? Yes. They said, yes, we know about everyone is talking about this party. People are happy. Just imagine in Mount Daru, I've forgotten the name of the place where she lives, but it's deep in the rural Mandaru, and that's where she teaches. And, you know, I just said, wow, you know, the citizens are just happy. They know their party. They know their leader. And we are not going to be disappointed. That much we know.
But we also understand from Zach that there seems to be, there might be voter apathy because few people have registered to vote. There are few new people registering to vote. Is this will this excitement transfer to the vote, or people are still being encouraged to go and vote?
With by-elections, if you look at the history of by-elections, the by-elections has always been, there's always been voter apathy in the by-elections. So we are not even surprised. Even President Chamisa said the by-elections, if they are a starter meal, and the main meal is in 2023, we know that there's going to be voter apathy. But we also know that there are some people that have been motivated that are going to vote, so it might change. The voter apathy might change. Yes, there might be few people who registered according to Zach, but that one is a good debate because Zach did it deliberately. The offices where people were registering, you know, there was only one office in each province. So, you know, people had no money to go and register. Like I said before, in Bulawayo, there's only one registration office. And, you know, people that stay in the western areas, they have to commute twice. So it's like it's four times. So, you know, only those with money. It's like we are now, the voter registration is now for those people with money. The poor are not able to register. And yet, voting is a right, is a constitutional right, it's a fundamental right. Everyone must be able to vote. So, one, to be able to vote, the process, it should be free, should be fair, and should be accessible, affordable to everyone, so that we say we can simply say the voting was free and fair, because that's where it starts. You can't start from the voting itself. You start from the pre and then the actual voting and then the post. Then you can then safely say it was free and fair. Thank you.
Yes, thank you very much. And we've also heard Zach saying they are trying by all means to ensure that many people register to vote. There's still the voter registration blitz that they will start again because they say they've been deterred by the COVID-19. So that's their explanation. They say they are coming. Yebo ke sizabuyela ke kuwe sesikhuluma ngolimi lesintu, Marvelous.
I want no, but I pano nevrufaro chi moresa. Senator Sekai Wolet, sinoku uchingamidza ipano pachirongwa chedu.
Ini ndiri kuuya as civil society of the Zimbabwe Peace Building Initiative and also of the Zimbabwe Women in Politics and Peace Building. We really expect Zimbabweans to exercise their freedom of choice in everything they do, but we also hope for a day when Zimbabweans come together around a table to come to an understanding of the kind of political processes that will advance the interests of all Zimbabweans. What I find very sad, especially with the young now, is being embroiled in the history of mudslinging, of name calling, and of a politics that is not issue-based. 50 years ago, I would have been a youth as well. Mm-hmm. All the struggles then were about issues that affected the oppressed. We built a lot of institutional support locally, regionally, and internationally. The tragedy is that none of that is being used to build forward in Zimbabwe.
Mm-hmm.
I don't know where the culture comes from, where however you articulate an issue that is important, especially to women, nobody hears you. I don't know where the basis of personality politics comes from. Even the issue that Barbara is talking about, color. This morning I got up, it's Australia Day, 26th of January,
mm-hmm.
and I wore these clothes to just celebrate because it's a holiday. My husband is Australian. And also, 58 years ago, on the 26th of January, I landed in Australia. And so it's a big day to celebrate. So I don't expect people to see the colors I've worn as an identity for support for any political party, because we wish all Zimbabweans well, that the political choices they make are ones that are issue-based and that takes the country forward.
Mm-hmm. So in your observation, who should be starting this dialogue of trying to put people together, and also like what you said, that it, you know, it's a bit toxic when it comes to politics at the moment?
It's not a bit toxic. It's very toxic. It's demoralizing. It's extremely undignifying. It's undignified. The discussions on where we should go have always been there. That's why I left politics altogether when I turned 75.
Mm-hmm.
4 years ago, I left because I realized that it was best to go out and draw back onto the past of the things we had built and get our people moving forward together and understand that the issue is one of poverty, of access to material benefits, and that we had to put in place those mechanisms, and that we have to have solution-based conversations,
mm-hmm.
which are evidence-based, and that as women, elderly women, we should lead in forcing our society to understand that respect, restoration of dignity, aspects which were lost to black people everywhere, with the slave trade, colonialism, which came from Berlin Conference, independence movements, where people really brought the issues to the fore. The Liberation War was about issues they were brought to the fore. But when we came home, a lot of interference, which once again put us back onto a collision course. The discussions on how we come together is what we are engaged with as the Zimbabwe Peace Building Initiative and as the Zimbabwe Women in Politics and Peace Building. COVID has really deprived us because as our organizations, we have lost 9 key people from COVID. And so what we realized was that instead of getting depressed and demoralized, we had to use the African methodology. When there's a death, before you all disperse, you are told you are going to report these issues to the mother, if it's a mother. They are replaced immediately. If it's a father, if it's with that. And so what we have found is that people are already working very closely together in all the programs, in spite of pandemic. So I personally would like to just give a very simple method to all the political parties, be they ruling party, be they opposition parties, be they anything, that Zimbabwe comes first. Mm-hmm. We all have Zimbabwe deeply, and we must once again come together as we did during the Liberation War, as the nationalists did before they directed the war, that the situation in Africa, the situation of African people in Africa and in the diaspora, is one way we need to come together.
Yes. And how is this possible since each political party wants to lead and be on the forefront?
Okay, that's an excellent question. Every time I come to a crisis, I think what happens in the traditional environment, how do people come together? It's based on three stages to reach reconciliation and then binding together and moving forward. First of all, there is the truth stage, which prepares you for understanding how to address the issues that are pulling you apart. The Shona say ngozi inoribwa. Once you understand what the problems are and the dynamics, you address the injustice. Then the third stage, forgiveness. If you cannot find forgiveness in your heart, you can never have reconciliation. And so I really want people to understand that people like ourselves who come from the struggle, I'll be 80 this year in December. My age group, we know that fighting verbally, fighting physically, does not get us anywhere. At every point, we must go back and see where we have common interests, and we take things from there to build an NGO, to build any project which brings us together, to find common ground. So the political party process is a Eurocentric one. It's not indigenous to Africans. We use consensus building, we use agreement, and we use very strict values and principles of Ubuntu, Wudu Wedu. Everybody knows what that's about. It's about the language you use, it's about showing respect to others, it's about really understanding that you depend on one another for survival. So I think that's your answer, that each political party wants to lead. Who says that? Every person in the society has a talent, and a brilliant one, that if united with the others, depending on where you are, across all divides, you actually yield more results. That's what I've found in my life.
Yes, siyabonga ke. Ngesibuyeleni ke kulimi lwesintu, sizathi sesibuyela ke futhi kunkosikazi Sekayi Holland. Yes, sesibuya kuwe njalo kwasazana Barbara Thanyanyiwe. Sesibona ukuthi sidlulile i-nomination court, abantu sebebhalisile, sebelungele ukwenza ama-by-elections. I saw wodwa kuyeza futhi ukhetho oluzayo lukhulu ngo-2023. Ungathi ibandla lakho kuyileli kukhangeleleyo, bakhankasa abantu kuhle, abesifazana nabesilisa, konke kuhamba kuhle.
Thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by-election leyi abantu yibo abazakhuluma. Abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolu bekungamelanga sibe lwayo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela. The citizens are going to decide because the recalls ayengekho fair ebantwini ababekhethe abantu labo. So thina sikhangelele ukuthi ama-by-elections lawa aso into esikhangelele kakhulu, into encane le thina we are focusing on the bigger picture sandekile. Ama-elections ka-2023 yiwo sesiwakhangelele kakhulu. Siwakhangelele njani? Siyakwazi ukuthi kule bit le ebuyayo sesibuthanisile izinto, ama-flyers sesibuthanisile, ama-materials esifuna ukuwasebenzisa
Avantu amanye avantu sebebuye forward bathi bafuna ukuncedisa ebu abantu abafuna ukuthatha isithupha abantu abafuna kwenzani kunabantu abaningi asebebuyile abavele endaweni ezijiyeneyo abafuna ukuncedisa asebebona ihope abantu ababesitshela ukuthi shiyanani lebizo leli so abantu abaningi bathabe kakhulu ukuthi at least now we are moving sesiya phambili so ukukhanya kathesi ukuthi siyanga bekungakhanya so thina sibona ukuthi u-2023 amavoti esizawazuza azaba maningi ukudlula amavoti esawazuza ngo-2018
kuyezwakala ungasichasela-ke ngesindebele laphana-ke silolunye udaba lethu lomqobo lokuthi abantu bemukele njani umbala lo olithanga oyebandla lakho kanye lebizo elitsha ungasitshela nje ukuthi umomo unjani sesikhangele emakhaya sesikhangele emadolobheni
ngiyabonga abantu bayamukele iphathi leyi bayamukele kakhulu nobukhulu abantu bathabile lokho ngutsho sandezile ngibona i-response yabantu abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iphathi le iye phambili besinika le mbono abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts abanye bathi bazasiprintela amazambia abantu bazibuyela bodwa kula muntu ofoswayo sibona abantu bejika ama-picture abo ama-selfie besithi bona sebengenile kwi-yellow sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa namhla mbona enye ividiyo abantu benikwa amabhanana mahhala besithi nansi yelo phindamyelo abantu bethatha amabhanana ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali phathi into emangalise kakhulu yikuthi bengikhuluma lomnye umngane wami osemandarweni yena ontshela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja ngimbuza ukuthi sena kuzwile sokufikile kudala khona ngapha wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara esithi abantu bayathaba kakhulu so engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi the citizens marketed sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi but ingikhona sibuya sesiza ebantwini kusekuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu ini kanje i-t-shirt yethu izabe ikhangeleka kanje lokhu siza kwenza so lokhu siza kwenza so ingikhona sizabuya njengebandla but engikujabulelayo ukuthi abantu sebenza advertising iphathi yabo akula muntu ongakwaziyo for your own information ku-Twitter sithandekile uyabona laphana ukuthi bayatshengise izinto ezitrendayo kathesi what's trending on Twitter kathesi ungaze uhambe uyekhangela it's yellow is trending and what's trending ku-Twitter the name Chamisa itself is trending lo lakho asikomanga ngikhuluma into ezikhona ukuthi angangazi uhambe uyevula kathesi vula kathesi i-Twitter yakho uzantshela ukuthi uthanyani ubuqinisi
aiwa ngathi mbofunza sithandakile ukuthi kuthombodzukela kwamuri maithanyanyi watisataenda kuna Senator Holland ndofunga vadropa totaurai kuna mai Holland pane zvamataura
zvandaipanza
okay ndada kunzwa kuti vanhu vari kutambira sei zita renyu idzva iri nekuti tiri kuona sokutaura kwamaita kuti riripo pamadandemutande asi vanhu vekumaruva vari kuziva here zviri kuitika uyezve zvichakubatsira here tichiona kuti election iriko gore rinouya uyezve mabyelections ariko mwedzi unouya
ndamboona rufaro rwakadaro unoziva kuti for the first time ndaona mazimbabweans achifara all over vanhu vari kufara and kushambadzwa kwepati ndaona kuchiitwa naivo vene vayo macitizens because pati yadzoserwa kuvene vayo pati yadzoserwa kuwaridzi anowa ndiwo macitizens saka ndiwo vari kutoita basa rekushambadza pati iyoyi saka isusu tiri kuona kuti vanhu vagashira chino ichi nemaoko mairi zvinova ndo zvichaita kuti mabaya elections auri kutaura nezvayo tiri kuziva kuti ariko muna machi chiri takagadzirira tapedza process yema nominations vanhu vakuda kuzopinda ground vanhu vari kuziva vatungamirira vavo vanhu vari kuziva ma MPs avo akarikorwa vanhu vari kuziva ma councillors avo akarikorwa ndinoda kuti tizodzoka panapa after 26 pandekire kana ndaandisinyepa kuti tata makazodai makazodai izvi ndiri kutaura ndakarevesa kuti vanhu vachadzosera vanhu vavo vakadzingwa zvisipo pamutemo kana ndiri pamutemo ndiri kutaura kuti public opinion makoti ndezvimwe but public vanhu vakasarudzwa newanhu vanobviswa newanhu havabviswi nemakoti so muchaona mamps macouncillors akadzingwa nekoti achidzoserwa newanhu touya zvakare kuna 2023 inguva yakarebesa stereki sandeire tine almost a year ndikakudza kuti 2018 tanga tiine I think about 5 months pakafa president Mudim Changirai may his soul rest in peace hatina kumbowana time yakareba yekukambena kana kuti yekuadvertisa candidate yedu inowa ndiyo president Nelson Chamisa asi tarisaone zvakaitika so ezvinezvi tiri kuti isusu titori nenguva yakawandisa gore kwatiri is just too much and even maresources hatina chinhu ahavest house yakatorwa mari yakatorwa zvese zvakatorwa hatina chinhu but ndikakudza zviri kuitwa newanhu I'm involved in so many projects sandekile dziri kuitwa newanhu vanhu vari kubvisa mari vanhu vari kubvisa mari dzemaby elections kune imwe team iri kubvisa dzemaby elections kune imwe team iri kubvisa zva 2023 mafundraising ya2023 yakasotanga kare so in terms of financing the party vanhu vachafinanza party yavo regardless yekuti isusu hatina chinhu mari dzedu dzakatorwa ende ndosaka makanzwa president Nelson Chamisa nezuro vachiti torai zvese tatakonge asi hamugoni kutora wanhu ende simba rewanhu richazobuda pamaby elections nepa 2023 simba rewanhu vachariona standing
tiri ipapo zvakare pane zvamataura muchitsini vanhu venyu vatonyoresa nokuti nhasi taona kwanga kuine manomination munyika yezimbabwe mawanawo pane madzimai vakawanda here vakwanisa kunge vachinyoresa kuti vagopindawo muzvinzvinhu
zvaitika nemaby elections aya kwakuchingodzokera vanhu vakarikolewa saka kana paine mudzimai akarikolewa adzokera so ndozvatakangotarisira kuti hapana zvakawanda zvatakatarisira pamaby elections aya nokuti kuri kungodzoserwa zvakanga zviripo so there's nothing new zvandingati zvitsva hapana zvitsva hapana zvekutaura ndosaka president Chamisa wati maby elections istarta its starta meal and then 2023 ndo main meal
aiwa chiregai ndiende kuna my holland mataura imi pamusoro pezviri kuitika mumabasa amuri kubata panyaya yecovid-19 mungatitsananguriro kuti denda iri rakawanikwa iro richikanganisa sei mabasa enyu uyezve muri kuenderera mberi sei hatisi kunzwai zvakanaka handisi kuziva ndofungai netiweki apo mai holland vari kuedza kuti vataure but hatisi kuvanzwa ndofunga netiweki iri kuti nesei
taura
henyu taura henyu
tiri kuti Zimbabwe Women in Politics and Peace Building founder director Mrs. Margaret Samriwo Margaret Zita, who is the founder of Women's Bureau in the 70s, Wakashaya in June, and her assistant, who was her deputy, is now the director. This is just one example. Tangatina Professor Hove, who was in charge of our Boy Child Project, partnering the Girl Child Project, Wakashaya. Vangavari coordinator ku Department of Peace and Security, ku UZ. Takashaya shairwa nevanhu vaka 9. And zvatakaona ndezvekuti kana mukatarisa kuti kana vanhu vashayikwa mumabhiriro evanhu vatema muhuno tinoita sei mariga munhu munotounganidzwa as a family motoudzwa kuti kana vari mai vashaya mai ndaavo kana vari baba ndaavo nyaya dzenyu dzisafamba dzakadai every family inoita izvozvo ndozvatakaita pamabasa kuti tisaita too much disruption Zvatakaona zvadaro ndezvekuti Boy Child Project makandidates edu akaenda kuSADC ku Youth Leadership Model Program vakanowana mukombe ikoko ku Victoria Falls in a SADC meeting vakaenda muna September ku AU United Nations meeting vakatora the two top prizes from the Zimbabwe Peace Building Initiative and the leadership training yatiri kuita for the boy child partnering the girl child kuti vaone remangwana kuti there is a common platform where they discuss my ideas avo vari pamwe chete zvinondirwadza ini somunhu abva zera ruvengo muvanhu kuti rwakabva kupi kuti vanhu havachatarisiri kuti munhu adya here uyu munhu aenda kuchikoro here uyu munhu uyu ane pokugara here munhu uyu vabereki vake vashayikwa chii chaari kuita chatingabatsirana nacho muvagariro evanhu vatema zvinhu zvokugadzirisa zvinhu zviripo mukazvishandisa izvozvo zvinhu zvinoendera mberi zvinotinetsa nepolitics dzemuzimbabwe zuva ranhasi ndezvekuti even vechidiki havanzwi kana muchiti imwimwi garai pasi muhwirirane kuti nyaya mupolitics ingafambisa nyika ndeipi moita zvinhu makabatana vanhu havanzwisi izvozvo nokuti politics dzeruling party neopposition ndedzekueurope ikoko havavengani vanototi opposition is a government in waiting vanotokoshesa the same values munyika dzavo muno pane kusanzwisisa kuti tine history imwe chete tine nyika imwe chete tine culture imwe chete tine language dzakafanana tokoshesa zvinhu izvozvo tozvivaka kuti munhu wese ave neramangwana hazvipo zvese izvozvo so isusu patiri kushanda kuona kuti tinoonesa vechidiki kuti ramangwana ngarive rinounhu hwemunhu ngarive
amai Holland ndombokubatsa ipapo kuti asi zviri nyore here mumabasa enyu amuri kuita pamunenge muri kushanda nevechidiki totaura kwamaita kuti muri kuona kuti pane ruvengo rwakati wandei nyanya panyaya yezvematongerwo enyika zviri nyore here munobata mabasa aya sei
hamusi kuuya here kuzimbabwe imwi mukauya kumba kwedu tinoshanda panze under the tsikiritsvi vanhu vose from all the political parties vanouya vachidhumhana ipapo isu tinongoti idyai sadza rezviyo izvi mbora tatora mugadheni nenyevhe ngatidyei and vanhu vakataura issues dzakavabatanisa as vana vechidiki kana vobva ipapo unoona vava kuti takuenda kuprogramu yetree planting in climate change unoona vava kuita zvinhu together iye maboy child nemagirl child vanobva mumafamilies anobva from totally different political parties so revolution inofanira kuitika muafrica yose and muvanhu vatema kutanga kudanana kukudzana kuonesana kuti kusadikanwa kweganda tema zvinobata tese isusu zvedu ndezvokuona kuti tinokudza ganda dema and tinotsvaka nzira dzokubatana tivake nyika dzedu neafrica yedu and kwatinenge tiri kueurope kwacho tinenge takabatana kuti maresources anoenda kunokudza vanhu kumaprojects ndinoona politics dzedu as a disastrous path nokuti maresources ashandiswa even in these by elections ndinidanisiti kuvanhu munopenga madya kumba mune pokurara pari kunaya maamburela aripi nokuti chinhu chokutanga charity begins at home make sure kuti uchibva uchienda kupolitics ikoko kumba vanhu vadya vanhu vane pokurara vanhu vazvese kana usingarongi wakadaro dhololo nokuti kupolitics izvozvo zvawakatarisira hakuna politics dzinongobudirira makabatana senyika muchiita macommon values as a society. Ndozva ndinoziva ini. Ndiri kupindura here kana kuti watonyarara
kwawo. Ndiri kupindura taida unyatso kukupa nguva yenyu kuti munyatso tsanangurira saka tanyatso
kunzi. Kuti vanhu NGO kana uchipinda mu NGO unosiya bhachi rako rechurch kunze, unosiya bhachi rako repolitics kunze. Kuti wakarorwa kupi uriani zvese zvinosara kudzi nekuti zvinokunza mu civil society kuwana mararamiro akanaka mumba ndo zvatinokoshesa isu and tinongoda vanhu vechidiki kuti vanzwisise kuti zviri kuitika nhasi vachasara vachigadzirisa taenda isu nehisi yenu so vakawanda vanouya kuzonzwa kuti oh so apa pakazofamba sei apa pakazofamba sei apa pakazo and it's very very nice kuona kuti vakuona kuti ramangwana ndivo ndo vakutungamiri vamangwana ivaro so isu tiri kudzidzisa zvinonzi leadership tinodzidzisa zvinoita vanhu kuti vaone kuti kuwirirana kunokunda kusawirirana isu zvese zviri kuitika. These are natural things. Hativhunduki kana tichiona vanhu vachijamuka vachidai vachidai vachauya vachigara pasi vese nyika yaramba kuti ruvengo rwukure nezira rwa because handinzwisisini kuti ruvengo runobva kupi muvanhu handinzwisisi zera rangu handinzwisisi.
Aiwa tinotenda chaizvo. Thank you so much my Holland. Ine zvamataura izvozvo regai tende kuna maita nyanyo kuti muri kuona sei zviri kutaurwa namai Holland vari kuti ruvengo ndorwa nyanyo tsika madziro nyanya munyaya idzo dzezvematonge zvedu maita nyanyo taura here.
Okay, ndiri kuzvinzwa zviri kutaurwa namama ichokwadi zvekuti unity but inini chandoona kuti nditaure ndechekuti wataura zvakanaka kuti opposition kunyika dzakabudirira izima opposition anotreatwa semagovernment in waiting asi tikauya muZimbabwe tinoona kuti opposition party inotreatwa it's like it's a crime kuva bato rinopikisa ndosaka uri kuona zvinhu zvakawanda zvichiitika kuti and opposition party yachona iri kunyanyo kuomeserwa ndiye inotungamirwa na Nelson Chamisa bamwe maopposition party tikwaona kupecha iye akaita press conference yanga yakazara hall kuMcDonald hapana kana disturbance yakaitwa asi MDC ichiita maprimaries vachienda kunoita candidate selection vakavhiringidzwa nemapurisa of which candidate selection is part of the process yekuti mupinde muby election. So these are the issues dzinofanira kunge ndo dzinotanga kuaddresswa idzodzo kuti tese tinofanira kunge tiri equal. Ruwengo runoya sei Mandelas runoya pakuti vanhu vakabatwa zvakasiyana zvakafanana nemumba ukabata vana vako zvakasiyana vana vako vanoguma vako wengana ivo kana ukaita mai kana kuti baba ukafevha umwe mwana ukusiya vamwe vana unozoona kuti vana vaya vanoguma vako wengana ivo pachavo kutosvika papoindi yekutourayana chaiko zvinoitika mupfenyu kwokuzoti mucommunity mune vanhu vakasiyana siyana vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana vanotaura ndimi dzakasiyana siyana hatigoni kuti zveunity kana government iripo iyi isati yatanga kubata vanhu semabatiro ainofanira kuti iti tochibvisa opposition toenda kumacivil society. Macivil society organizations mazhinji chaiko ari kutadza kuita mabasa avo nokuti akangoti apindirinzi muri kuita zvematongerwo enyika of which in I think kuti government yedu ndo trouble causer. Haugoni kuenda kunotaurirana kunoita unify nemunhu ari kukudzvinyirira zvakafanana nematauriranano ekuti hanzi like Pollard wanza handei tinotaurirana kuPollard iwewe ndiwe wacho wacho varoda kuyananiswa vachona ndiwe uri kuvakoka ndiwe uchaita zvese ndiwe referee ndiwe ari kuita mutambi webhora reconciliation. Kuti reconciliation inongoitwa nemunhu uye anonzi ari neutral asingatori masaidi asi tochiona mamwe maopposition ari kuita zvavanoda saka tachizoona kuti hurumende iri kutonga iyi yezano iri kurwadziwa neopposition kana kuti bato rinopikisa ravari kuona kuti iri bato iri rinogona kutiburitsa mupawa ndiri kudaro sei mama wataura zvakanaka kuti varwe rusungu ndoda kuti wandipindure mama kuti pawakandorwa vanga vaine ATS pavakadzoka kundorwa havana kuwana mukana wekushanda here vana vadiki avo vari kurwa vari kuti tipei mukana vari rong here nyika inofanira kutongwa nevanhu vakaenda kuhondo adzire ko kana vanhu vakaenda kuhondo wese wafa nyika ichasara ichitongwa naye ndotiona dambudziko pari kuita dambudziko rekuti tiri kuita vanhu vakuru vari very selfish not handikutaura mama ndikutaura vanhu vari mugovernment very selfish indeed vari kufunga kuti Chamisa nebato rake raari kutungamira vari selfish because havana kurwa hondo forgetting kuti pawakapinda pawakarwa hondo pawakazopinda mupower 1980 vanga vari mayouth most of them they were youth vana Joyce Mujuru vanga vari mayouth vana vice president avo vanga vari mayouth majority vanga vari mayouth but ezvinoizvi mayouth edu achazopindawo rini even tisati auri kuopposition tichitakuenda kuzano how many youth are in leadership kumusoro ikoko kupresidium how many youth are there ndokuri nani because tinavo mayouth arimo vana kadzai varimo vana ostados varimo vanogara mustanding committee vana cecilia vanogara mustanding mayouth akazara vana morini makade maunga mayouth akazara mustanding committee tichitori nani we are leading by example ko kuzaupi
chiregai tipe my holland mukana wokupindura taura yenyu my holland
the armed struggle nenzira yaakarwirwa I've never come back ini ndikabata zvinhu zvikuru in post independent Zimbabwe nokuti isu takabva from the solidarity movement which was a very different wing of the support group to the liberation movement up to today vana vatomboziva kuti solidarity movement yakaita zvei havazivi 1 2 ndataura zvakanakanaka kuti we've got a boy child project partnering the girl child project for leadership training so that vana vanokura vachiziva kuti rudo hunhu ndo zvinhu zvikuru we trying to address a gap yatiri kutoona because I agree kuti pakaita a big error after independence kuti isusu vacho vakauya as the solidarity movement hatina kunyora kuti as my youth how did we contribute to the armed struggle hatina kuita zvitaura kuAustralia it has come out for the first time kuti 50 years ago kwakuna Sekai Holland kuAustralia anga ari kuaboriginal tent giving solidarity to the struggle yema first Australians 50 years later nokuti kune macelebrations ikoko what we are doing ne boy child ne girl child tiri kutoita a film because in 2023 vanhu vachimhanya nema elections isu we are doing a film on the visit to Australasia ya chairman Herbert Chitepo to a visit which we organized at the invitation of Mwalimu Julius Nyerere to garner support for the liberation war it was a huge success people today don't know about that really what the significant gains were at that time film iri kuitwa by the boy child partnering the girl child and vari kutoenda ku Bandung to Cairo to Ghana where the leaders the carry came from so ndiri kuti kuna tanyanywa ine I'm not unhappy kuti ndakokwa with you because we really need to make links across all political divides nasty kwabuda a very insulting post kuti using one finger is ISIS it's satanism yora ndikati kuvanhu vanyora kwanai the Muslims use that same symbol to show the brotherhood among Muslims. So musati matuka tuka, vunzai vanhu veCCC, kuti what does your symbol mean? Isu tiri kwese kwese kubatanidza vanhu. Because when I look at you like iwewe tanyanyiwa, you remind me of my granddaughters. Ora gara kumbata gogo, wakaenda kuhondo, but yati, yo. One day they would wake up and understand, Gogo, why not to cheat by that? So I like the people like you, but it is a narrow, narrow. And it's also all these leaders in all these different parties, they are our products. All of them. Yes, they have this house, they come to us and find out. Hapana, any of you who can claim that when they are united. So, we are grandparents and we love everybody.
I say, I want to get a swing. Because as the second Holland, he's catching a staff, which is covered a song, which catches city, this is a time, which is Kuluman. I put to his catch a song and his voluminous in the way, and Joa Lamsha won't get about 20 trouble to buzz zombie in the Mrs. Shonis, the relevance Kulumela. Okay, you call us later cool. Yes, as we are
going now, Ubuti, the Mosile, and the Shanganelo, Tanya Niwa, I think it's been a very useful exchange, and I hope that it doesn't end on the program. However, to me, she displays the qualities of the candidates for the Girl Child Project going forward. Ule uptake, which is very good. Moba utando, love. Rudo, that's what we are about to be reflected by all Zimbabweans to one another.
Yes, as we are going, Jalo, Ushupolo lanula loke lukona, loke lunjalo inu mbesolo ngono. Olo kuti, njogu tevu ketoru kulu mwaluga 2023 ayiko na lolo lama by-elections kupi. Baine lisu kankasa, baine lisu uzuza, ma pesisi pesu, kwaonge loke ala nikana.
Yeah. Masi kanye nimzi, ili uvu kankase ni, asika vodi, ngoba anjibe kusa registro, namtabe kui nomination code. This is a bona ge uguti kambanya. Kota intuwe ngeazi yomina uguti. Izanu PF ayazangi ya tanda velu uguti ibanda letu lipume panze lishanga ni labantu. Nkona sisa bona uguti kuza hamba njani. Ibole abanye besiti kona ama violations la azabale violence. China kasila violence njenge banda le MTC. Kasila zikali, kasila luto, chinesila konga bantu, upela. La mampense lobu ya vota ukuthi kuyachaywa thina kasikwazi ukuchayana asikwazi so sikhanyelele ukuthi kube lokukhankasa okulothando ukukhankasa okupeaceful kungabi lokuchaywa kwabantu ngoba kungaba lokuchaywa kwabantu ngasoze sithule sizaqhubekela phambili siba expose njengoba expose sibayenza khona ngathese sifuna ukubonga ukuthi ukala babe wakusiba le ZBC yodwa eyayikhipha izinto ezenzakalayo kodwa kathesi uNkulunkulu wasilethela i-technology phela kathesi sokulula wonke umuntu useyi-broadcaster wonke umuntu ngiyakwanisa ukuthi mina ngizishutele ividiyo ngiyijike ngiyakwanisa ukuthi ngi-interview umuntu ngimjike ngiyakwanisa ukuthi ngenze yonke into kathesi kule COVID kodwa nanku Studio 7 sikhona la siyaxoxa even with the COVID. So sizama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase kodwa njengoba ngitshile ukuthi uPresident Chamisa uthe ama by-elections kathi wakhangelelanga kangako engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo iMDC Alliance ekabonzora bayehlulekile ukuthi bafield amanye ama-candidates. So kithi i-walkover lokho vele i-walkover leyo
So unkulunkulu ukhona unkulunkulu kadaba unkulunkulu kabebi mbanje unkulunkulu wethu sonke unkulunkulu sithanda sonke sikhangelela ukuthi kube lokukhankasa lokuthula sikhangelela ukuthi kube lama elections alokuthula sikhangelela ukuthi izeki ibe independent izeki ingayenze ngathiwa khona i-organization kumbe kuthi extension ezanu PF izeki must be independent and izinto ezimele umama usekhaya eHolland kumele asibathincedise ama-organizations anjengawabona la ukuthi kufanele bakhulume izinto zona lezo ukuthi yikho kwenza ukuthi okubangela ukuthi abantu bagcine bezondana mama khonokho ukuthi khona omunye umntwana uyafeva izeki emele ibe independent uyabona isi kurerekera kolunye uhlangothi umama uyakwazi engikhuluma ngakho wayeku-MGC wangena ku-Government of National Unity uyakwazi engikuthiwo nxa ngisithi zeki kayikho independent uyakwazi engikuthiwo
yes siyabonga sisola ukuvala umlomo sesifika emaphethelelo ohlelo lwethu sizanika unkosikazi Holland amazwi okugcina 1 minute awukuvaleli
engikuthiwo ukuthi hhayi abantu ekhaya nxa ungumuntu othi uku-opposition ufanele ukuzwisisa ukuthi nxa uyi-government in waiting lawe ufanele ukuzibona njengomuntu olingana lalaba bokuhulumende asomntwana kukhona ubuncane bengqondo lapho i-opposition ezinye ezithethisayo abehulumende okufanele ukwenzakala yikuthi abantu bafunde ukuthi bakhulume esintwini njengabantu ngenhlonipho regardless of i-provocation into ye-Pollard leli isolayo yindlela abayibonayo labo ukuthi ingabambanisa abantu and thina esikubonayo yikuthi umuntu wonke akatshengise inhlonipho kumuntu wonke ihulumende ayikhangelelanga ukuthi kuzaba le-one opposition party ezawina over the other mina mbona kuyi-divide and rule nokuthi abantu bangabi too excited ngoba izitulo eziningi mbona ngani zizakuya kuzanu PF anyway ngoba i-opposition is disunited and abantu abavotayo ku-opposition it's one group of people so I really hope we will talk more la maphathi wonke sibonisane unity mina ngiyabonga bakithi ukuthi lisinusile thanyanyiwa good luck labantu bakho othi nizawina but mina engibone bisenzakala lapha and even the opposition is sweeper, I must say.
On that note, Mai Holland, I just wanted to find out, you were saying that your organization, you're also looking for other collaborators. Where can people find you? Where are you? Where can
okay, we have a new website that is opening in Australia in preparation of our projects for the Chitepo visit in 2023, which will be 50 years since he came in 1973. And at the invitation of the Free Zimbabwe Center, us, at the encouragement of President Mwalimu Nyerere and the Australian government. So it's a big thing we are organizing. And this year, there is a visit from the Australians my age who were with us at that time, who welcomed Chairman Chitepo. They are visiting Zimbabwe to prepare for 2023 because 2024 will be the 50th anniversary since the 7th Pan-Africanist Congress, where Chairman Chitepo gave the most brilliant speech about the Liberation War, because he was the chairman of all the liberation movements by election. So where do they find us? Kuzabe kule website soon. There will be a website soon, which you can actually switch into. And you know, we work with everybody. We don't have anybody we exclude. We would like Zimbabweans to learn to talk to one another all the time. Babonisani.
So Susan, umlomo ke lapho ngoba isikhathi sethu sesifike emaphethelweni. Sibonge ke abahlonitshwa bethu ade silabo lapha. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, yena isikhulumeli sogatsha lwabesifazana, kubandla ke hayi ngiphose ngathele MDC Alliance ke ibandla leli okuthiwa ke Citizens Coalition for Change i-CCC marvelous
toda kuphindawo amayisikhaye Holland vanga vari pano nesu kunge vauya
vachitsipawo hunyanzvi hwavo nezviri kuitika munyika. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Lami usithandekile Mhlanganya, sithi lisale kuhle, sidibane njalo ngolwesine oluzayo.